Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kurudzire World Bank yekuti Zimbabwe inofanirwa kuramba iine urongwa hwayo hunosanganisira kusunga homwe kuitira kuti ikwanise kuramba yakadzikamisa upfumi hwenyika nekudzivirira kukwira kwemitengo kana kuti inflation zvinongogonekwa chete mukutaura nemuzvinyorwa asi zvichiomera veruzhinji muzviito. Nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wesangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanoti hongu kurudzire World Bank iyi inoita sekunge yakanaka asi ine zviviri kana zvitatu zvainokanganisa nazvo raramo yeveruzhinji munyika.
Chokutanga yavanoti tight monetary policy kureva kuti kusunga homwe. Kusunga homwe uku tinogona kubvunza kuti at what cost? Tasunga homwe vana havasinda kuchikoro zvakanaka. Tasunga homwe migwagwa haisi kugadzirwa. Tasunga homwe kuzvipatara hakuna mushonga. Vamwe vanotoita macardboard box vachiona kuti vanhu varapwe zvakanaka. Yes, tasunga homwe asi vanhu vangari vari kufa takasunga homwe.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanotiwo zviri kukurudzirwa neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank zvinogona kuonekwa sekunge ndizvo zviri kuitika kuupfumi hwenyika asi hazvina zvazviri kubatsira nazvo vana veZimbabwe.
Ngatinge tichitarisa isu kuti munhuwo zvake uri kusumudzwa zvakaita sei noupfumi hwenyika yatingatiya iyo Human Development Sector. Kana tikavona isu kuti varombo vari kunyanya vachiita varombo, vafumi vachiwedzera kuita vafumi, handivoni kuti ufumi hwenyika yakaita saiyoyo hungange huchipembedzwa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice Muzvare Chenai Mweya Mutambasere vanotiwo zviri kukurudzirwa neWorld Bank kuti nyika iite zvinopesana nezviri kukurudzirwa pamwe nekuitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Gwaro rakapiwa kuvanhu kutanga kwaFebruary reMonetary Policy Statement raichitaridza kuti kunyange kuine tight monetary stance yekuti mainterest rates akakwidziridzwa zvekuti voruzhinji havasi kukwanisa kuti vainge vanokwereta mari kubva kumabhengi, asi vanenge vachizopa zvakare yavari kuti TFF Targeted Finance Facility iyi iri kushandisa futi mareserves kuti ipe vamwe chikwereti ichocho chiri kunzi vanhu vasaenda vachinotora zvikwereti zvakawandisa kumabhengi, asi vari kuzopiwa zvakare neRBZ nerweseri. So tinenge tichiona kuti kupokana ikoko kwepolisi kuri kuitika panzvimbo hwanu imomo muRBZ kunoita kuti tisava netarisiro yakanyanyisa kuwanda kuti zviri kutaurika izvi kuti vacharamba here vane tight monetary policy stance ndizvo zvicharamba zvichiitika.
Asi chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanogara zvavo vachitaura kuti zvinhu zvingaita sezviri kuomera veruzhinji asi nyika ichasvika chete kenani kana zvirongwa zviri kuiswa zvekudzikamisa upfumi zvakafambiswa nemazvo.
Saka zvinogona kuti zvitore nguva asi chatinonyanya kuda izvozvo ndechekuziva kuti tiri mugwara here, tiri kuita zvinhu kwazvo here, zvokuti tichasvika zvinoratidza kuti tichasvika kana tichiita zvinhu kwazvo.
Svondo rapera, World Bank yakabudisa gwaro remamiriro eupfumi hwenyika iro rinokurudzira zvakawanda zvinosanganisira kusadhindwa kwemari yakawanda uye kusashandiswa kwemari yakawanda kudarika iri muhomwe mehurumende senzira yekuti upfumi hwenyika hurambe hwakagadzikana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube vakazivisawo svondo rino kuti nyika ichamboramba ichishandisa mari dzakawanda senzira yekuchengetedza nayo kugadzikana kweupfumi hwenyika kuri kuonekwa munyika pari zvino. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti izvi zviri kuomesera vemabhizimusi zvakanyanya sezvo vari kumanikidzwa kutenga zvinhu nemari yekuAmerica asi vachizonzi vatengese zvinhu izvi nemari yemunyika.